umwe vechidiki uyo akangoda kuzvidoma nesita rekuti tafadzwa anoti chimwe chezviri kuvhiringidza vechidiki inyaya yekuti vanosangana nezvimhingamupinyi zvakawanda pakuedza kutora zvitupa kuti vagokwanisa kunyoresa kuvhota anotiwo vamwe vechidiki vanoona kuvhota kusina zvakunochinja munyaya dzezvematongerwo enyika
hatina zvitupa zvachona ende taenda kuti titsvake zvitupa zvachona kunotaurwa kunzi iko pazuva pane nhamba inofangwa kuseviwa wotoona kuti netaimu yachona yaurofanira kurejista hazvichatopindirani imwe nhau ndeyekuti zvona hatisi kuwana dzidziso kubva kuvanhu vezek pamusoro pekurejista kuvhota tinongozvinzwa kuti kune kwazvo kuitwa asi mamana atinogara isusu hazviko pozoita nyaya yekuti hatisisina tariro mune zvatiri kuvhotera zvacho nokuti isu sevechidiki chatinoda ishanduko asi mukupera kwezuva wozongoona kuti hapana chinhu chiri kushanduka chacho saka ndinovhoterei hangu
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rezimbabwe human rights ngo forum vamusa kika vanoti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vazive kukosha kwekuvhota asi vanotsinhirawo nyaya yekuti vakawanda vavo vanoudzwa mwoyo nenyaya yekunetseka pakutora zvitupa vachibvumiranawo nemaonero ekuti kusave nechivimbo kune veruzhinji mumashandiro anoita boka rezimbabwe electoral commission kana kuti zec kunoitawo kuti vamwe vechidiki vashaye hanya
kwaregistrar generals kumaofisis akasiyana-siyana munyika tiri kuona kune matambudziko ari kusangana nevechidiki kuti vatore maids zvikuru sei tichabuda mucovid umu tine backlog yakati kurei yemaids tichitarisa zvekare maregistration centers tinoona ari mashoma nyika yose tikatarisa harare semuenzaniso harare ine nzvimbo mbiri chete kumbare nekuheadquarters yezec blitz yatangwa nezec mumwedzi wapera uyu chinhu chinofanira kunge chichiitika kwemwedzi yakati kuti vavechidiki vachiziviswa zvekare kuti ndekupi kune zec kuti vaende vachinoregistra ikoko
hatina kukwanisa kunzwa dira registrar general pamusoro pezvimhingamupinyi zvinonzi zviri kusanganikwa nazvo nevakawanda pakutora zvitupa asi gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vakambozivisa vatori venhau kuti hurumende ine urongwa hwekuwanisa vanhu mamiriyoni maviri zvitupa kusvika muna gunyana sezvo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya pamusangano wavakaita nevatapi venhau muharare svondo rapera veboka rezec vakati hazvishamise kuti vechidiki havasati vave kunyoresa neuwandu hunotarisirwa vachiti izvi ndizvo zvinowanzoitika pakutanga kwechirongwa chekunyoresa vavhoti asi muzvare Fallon Dunga munyori mukuru musangano reproject vote 2023 vanoti zec haisi kuita zvakakwana kudzidzisa vechidiki nezvekukosha kwenyaya dzekuvhota
sekuona kwedu zec haisi kunatsoita basa rayo nemazvo maringe nekudzidzisa vanhu zvakakoshera kunyoresa kuvhota zvese nekuvhota izvi zvinotsinirwa nemashoko akabudiswa nasachigaro wekomishina yezec vachitaura nevatori venhau mumwedzi mitatu yapfuura ivo vachiti sekomishina havana mari kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiita yatinoti pachirungu voter education zvinova zvakaita kuti ruzhinji rwezimbabwe vange vasina ruzivo rwakati kuti maererano nenyaya dzekunyoresa kuvhota vazhinji havatozive kuti nzvimbo dzacho dzekunyoresa kuvhota dzinowanikwa kupi uye ndezvipi zvinodiwa kuti unge uchikwanisa kunonyoresa kuvhota
murongi wemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobo spunu vanotsinhirawo kuti kunze kwedambudziko rekunetseka kuwana magwaro kushayikwa kweruzivo rwakakwana pamusoro pekunyoresa kuvhota nderimwe dambudziko guru
tinoona kuti meseji kana kuti information haisi kufamba zvakakwana haina kukwana zvatiri kushandisa kuti tinge tichisvika kuvanhu hazviite kuti tigone kusvika kunzvimbo dzese kuvanhu vose saa nekuda kwaizvozvo kana tikatarisa nyaya yainformation publicity pachirungu tikuona kuti ishoma zvizhinji munzvimbo dzine vanhu vakawanda
mutauriri webato recitizens coalition for change kana kuti triple c mudunhu rebulawayo vaswithen chirodza vanoti vanopokana nemaonero ekuti vechidiki havana hanya nekunyoresa kuvhota vachitiwo dambudziko guru nderekuti vanonetsekana pakuwana zvitupa vachirodza vaudza studio 7 kuti bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo dzakasiyana-siyana kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota
vanotoda nyoresa kuti vavhote asi isusu vabereki tisu tinoona dambudziko rekuti kumahofisi kwacho zvinhu hazvisi kufambiswa nenzira tashanda zvikuru gore rino negore rapera tichinyoresa vanhu kuti vote.
Mukuru weboka rewe diki mbatore Zanu PF mudunu reulawayo wa Freedom Murechu wakauza Studio 7 munguwa pupi ya pura kutishaka kosha kutivechi diki kunyanya waru matuna ya Matabeleland umomnonzi ndimo mnewa nuwasho mawaru kunyoresa kuvota wanyorese kutira kutima constituency ya mudunu iri asa zoe mashoma. Wakati huo batura urikita jose jaruno gona kutirikuri zireva chidiki kutuwa kwanse kuvota.
Kukua hui motivator kutuwa hinde kuno register kuvota. Nukua uza ma problems ya kusa register kuvota. For instance, tino risika kuluza malisits atina otine 12. Kana tika saweze ya kuregister kuvota, anu kati huo zoka kana ku 9. Tu vata ane unfair representation mnika yesi, tino representation anu ashoma shoma istaka wanda.
Nyika ya katar sana nesaru zozema by election, zichayetu kwa menezi mwenye Zimbo, mwezi unouya, uye mnyika mwase, mchaitwa sarudzoze harmonized election, gore unouya. Ndaka mira Studio 7 mubulawayo, ndini kudzana msengi.